Jeremia, chitsauko chegumi. Inzwai zvinoreva Jehovha kwamuri imba yaIsraeri. Zvanzi naJehovha: Regai kudzidza tsika dzendudzi kana kuvhundutswa nezviratidzo zviri kudenga, kunyange hazvo ndudzi dzichivhundutswa nazvo, nokuti tsika dzavanhu hadzina maturo. Vanotema muti musango, muvezi ouveza nembezo. Vanoushongedza nesirivha negoridhe, vanourovera nenyundo nezvipikiri kuti urege kuzungunuka sedukununu kumucheto womunda wamavise. Zvifananidzo zvavo hazvigoni kutaura, zvinofanira kutotakurwa nokuti hazvigoni kufamba. Musazvitya, hazvigoni kukukuvadzai uye hazvina nebasa rose. Hakuna akafanana nemi, imi Jehovha, muri mukuru uye zita renyu iguru pasimba. Ndianiko angarega kukutyai, imi mambo wendudzi? Izvi ndizvo zvakakufanirai pakati pavakachenjera vose vendudzi nomuushe hwavo hwose. Hakuna akafanana nemi, vose havana njere uye mapenzi. Vanodzidziswa nezvifananidzo zvamatanda zvisingabatsiri, sirivha yakapfurwa inotorwa kubva kuTashishi negoridhe richibva kuUfazi, zvakaitwa nemhizha uye nomupfuri wegoridhe, zvopfekedzwa zvino nguo dzomucheka webhuruu nowepepuru, zvose zvinoitwa navabati vano umhizha. Asi Jehovha ndiye Mwari wechokwadi, ndiye Mwari mupenyu, mambo wokusingaperi. Kana iye atsamwa, nyika inodedera, ndudzi hadzigoni kumira pamberi pehasha dzake. Muvaudze kuti vamwari ava vasina kuita matenga nenyika vachaparara panyika nepasi pamatenga. Asi Mwari akaita nyika nesimba rake, akateya nyika nouchenjeri hwake uye akatambanudza matenga nokunzwisisa kwake. Paanotinhira mvura zhinji iri mumatenga, inoita mubvumo. Anoita kuti makore asimuke kubva kumigumo yenyika. Anotuma mheni pamwe nemvura uye anouyisa mhepo kubva mumatura ake. Mumwe nomumwe haafungi uye haana zivo. Mupfuri mumwe nomumwe wegoridhe anonyadziswa nezvifananidzo zvake. Zvifananidzo zvake ndezvenhema, hazvina mweya mazviri, hazvina maturo, zvinhu zvokutuka. Kutonga kwazvo pakunosvika, zvose zvichaparara. Iye anenge ari mugove waJakobho haana kufanana nazvo, nokuti ndiye muiti wezvinhu zvose, kusanganisa naIsraeri, rudzi rwenhaka yake. Jehovha Wamasimba Ose ndiro zita rake. Unganidzai nhumbi dzenyu mubve munyika, imi makakombwa, nokuti zvanzi naJehovha: Panguva ino ndichapotsera kure avo vanogara munyika ino. Ndichauyisa nhamo pamusoro pavo kuti vagotapwa. Ndine nhamo nokuda kwokukuvara kwangu. Ronda rangu harirapiki, asi ndakati uku kurwara ndokwangu uye ndinofanira kukutakura. Tende rangu raparadzwa, mabote aro ose adamburwa. Vanakomana vangu vabva kwandiri uye havachipozve. Hakuna asara zvino kuti amise tende rangu kana kumisa dumba rangu. Vafudzi havana njere uye havabvunzi Jehovha, saka havabudiriri, uye makwai avo vose apararira. Inzwai chiziviso chiri kuuya, bope guru richibva kunyika yokumusoro. Richaita kuti maguta eJudha aparare agarwe namakava. Haiwa Jehovha, ndinoziva kuti upenyu hwomunhu hauzi hwake. Hazvizi kumunhu kuti aruramise nzira dzake. Ndirangei Jehovha, asi chete nokururamisira, kwete mukutsamwa kwenyu, kuti murege kundiparadza zvachose. Dururirai kutsamwa kwenyu pamusoro pendudzi dzisingakurangarirei, pamusoro pavanhu vasingadani kuzita renyu, nokuti vakadya Jakobho, vakamudya zvachose uye vakaparadza nyika yake.